vabiti vaudza vamudenda mudare nhasi kuti kubvira muna Nyamavhuvhu gore rapfuura kusvika pari zvino pane nhengo dzebato ravo dzinodarika gumi dzasungwa nemapurisa dzichipomerwa mhosva dzine chekuita nezvesarudzo dzegore rapfuura uye ivo semukuru weparamende vanofanira kuona kuti nhengo dzedare ravo dzakachengetedzwa. Vatiwo nhengo dzeparamende dziri kusungwa nenzira dzinodzikisira chimiro chedare iri uye vati zvavi kukanganisa basa reparamende.
Honorable Speaker, say, you are the leader of the...
Honorable Speaker, ndimi mutungamiri wedare rino. Dare rino rinofanira kuchengetedza chimiro chavo. Chimiro chedare rino chinochengetedzeka chete kana nhengo dzedare rino dzakachengetedzeka nekukwanisa kunge dzichiita basa radzo.
Vabiti vati kunyange hazvo nhengo dzeparamende dzichitadza panofanira kuve nenzira ine chiremerera yekudzisunga nayo. Vati semuenzaniso mapurisa anokwanisa kutaura nevanokokera mapato ane nhengo muparamende kwete kusungira munhu pamusangano weparamende sezvakaitwa mumiriri weHarare West muzvare Johana Mamombe nemusi wemugovera wapfuura. Kunyanga vamudhenda vati nhengo dzeparamende hadzisi pamusoro pemutemo asi vati vanobvumirana navabiti kuti nhengo idzi dzinofanira kubatwa zvine chiremera kunyange padzinenge dzichipomerwa mhosva asi vati kuti zviitike mutemo wePrivileges Act unofanira kusandurwa kuti unatsodoma matanho anofanira kutorwa panosungwa nhengo yeparamende.
Honorable Biti vari kuda kuti pave nenzira yekuti mapurisa abate nhengo dzinenge dzichifungidzirwa kuti dzapara mhosva. Saka tinofanira kusandura mutemo wedu wePrivileges Act todoma kuti nhengo idzi dzingabatwa sei nenzira ine chimiro chakanaka.
Vamudhenda vati kunyange vakanzwa kuti pane nhengo yeparamende iri kutsvagwa nemapurisa pari zvino havakwanisi kurambidza mapurisa kusunga nhengo dzeparamende nekuti vanogona kunzi vave kukanganisa basa remapurisa. Vatiwo muzvare Mamombe vakasungwa zvine chiremera mushure mokunge vaudza mapurisa pamusangano wavo kunyanga kuti nyaya dzekungosunga-sunga nhengo dzeparamende dzinovhiringa chimiro chenyika apo iri kuedza kunatsurudza ukama hwayo nedzimwe nyika zvekare.
Honorable Speaker, the honorable member and the chief wedu, they took her bag, they carried her bag themselves.
Vawende vaendeswa kukamba yemapurisa yeHarare Central uye pataenda pamhepo tange tisati taziva kuti vari kupomerwa mhosva yei. Dzimwe nhengo dzeparamende dzeMDC Alliance dzakasungwa kubva muna Nyamavhuvhu gore rapfuura dzinosanganisira vabiti Senator Morgan Komichi, vaAmos Chibaya, vaGodfrey Stole, vaLloyd Mukapiko, vaLivingstone Chimina navaSettlement Chikwinya. Mune imwewo nyaya mumiriri weMangwe muNational Assembly vaObedi Gwamuguni veZANUP vazivisa kuti vanoda kuunza mudare motion yokukumbira gurukota rezvemutemo kuti chikamu chebumbiro remutemo chinopa zvigaro makumi matanhatu kumadzimai pasarudzo chirambe chiri mubumbiro remutemo wenyika. Chikamu ichi chinoguma kushanda muna 2023. Zvichakadai vamudhenda vazivisa kuti Committee ye Standing Rules and Orders iyo inotungamira basa reparamende ichadoma nhengo itsva dzekomiti yezvezvicherwa mushure mokunge yamisa kushanda komiti yaivepo nekuda kwekupokana kwenhengo dzekomiti iyi. Zvichakadai nhengo inomirira Norton vatemba muliswa nemumiriri wechegutu West vaDexter Nduna avo vakapopotedzana komiti yezvezvicherwa isati yamiswa kushanda mwedzi wapfuura vakumbira regerero kunhengo dzeparamende vachiti zvavakaita hazvienderani nezvinotarisirwa kunhengo dzeparamende. Vaviri ava vati vane urombo nezvakaitika uye vanduna vati vakatokumbira ruregerero kumutungamiri wenyika pamusoro penyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.